Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi-chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi-chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitasvurana pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mana ane makumi masere nevaviri 4482. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine gumi nezvishanu nemazana mana neumwe 115,401. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 2,713,548. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane gumi nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi matatu 1,717,430. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union rinoti rakanyorera kuhurumende richikumbira kuti ibatsire varayiridzi nemari yechimbi-chimbi kana kuti rescue package kuti vakwanise kuita basa ravo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti sangano ravo rakagumbuka nekuti hurumende haina kana kumbovapindura. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Dr. Shaw vanoti zvakare kubva svondo rapera zvikoro zvizhinji hazvina mvura yekuti vadzidzi nevarayiridzi vashandise.
Savarayiridzi takamirira kuti tiende kuzvikoro. Vana vechikoro vhiki rino vanenge vachienda kuchikoro, asi sevarayiridzi pane zvigozhero zviripo. Hatina mari yokuti tinge tichienda kuzvikoro, uyezve mari yokubhadhara vana vedu, uyezve mari yokuzoti tikwanise kunge tichitsvaga chokudya kusvika panosvika payday.
Majekesera hurumende here dambudziko ramakatarisana naro sevarayiridzi?
Takanyorera hurumende tichikumbira kuti tipewo mari yechimbi-chimbi inonzi pachirungu rescue package kuti tikwanise kubhadharawo maschool fees vana vedu nokuzokwanisa kushandisa imwe kuenda kuzvikoro kunodzisa varayiridzi kumativi mana ese emuZimbabwe, uye zvino kuzonodya, asi hapana chati chauya kubva kuhurumende. Zvekare muzvikoro kubva vhiki rapera munoratidza kuti zvikoro hazvina kugadzirira kuti zvivhurwe. Mvura yokunwa kana kugeza muzvikoro hamuna. Mari dzakapiwa nehurumende kuMinistry of Education hadzasvika kuzvikoro. Zvikwanisiro zvakaita masanitizers, zvakaita mamask hakusati kwava nazvo. Zvikara muzvikoro, kune zvikoro zviviri zviri kuManikaland. Kune vana vakataridza kuti vangangova vane utachiona hweCOVID-19. Pavakatesta vachizoratidza kuti hongu vanahwo. Zvinongotaura zvataitaura kuti vanhu vasati vaenda kunoita mawira mombe muzvikoro. Zvinoda kuti vanhu vaongororwe, vangava varayiridzwa nevechikoro neancillary staff kuratidza kuti hapanawo angade ane denda recovid. Nokuti kuwana munhu mumwe chete pachikoro zvinoreva kuti vanhu vanozopedzisira vatapurirana vakawanda. Saka chiripo ndochokuti varayiridzi kusarivako kuti vabetserwa nehurumende kuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro, vacharamba vakagara kudzimba dzavo kusvikira hurumende yazonzwa kana kuti yatirimuka ikanzwa chikumbiro chatakasvitsazvo kuti ibatsirewo varayiridzi vakwanise kuenda kuzvikoro. Varayiridzi vacharamba vari kuzvikoro zvavo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDCO, riri kukurudzira hurumende kuti isheedze musangano nemasangano evanotakura vanhu kuti pakurukurwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa mukutakurwa kwevanhu munyika. Mutungamiri weZUDCO vaFrederick Magura Minga vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichaita nani, vachiti zvave kuda kuti hurumende igare pasi nemasangano anomirira vanotakura vanhu nemakanzura kuti pawanikwe nzira yekugadzirisa nyaya iyi. VaMagura Minga vanoti hurumende inofanirwa kuudza vakuru vekambani yeZUPCO kuti vashande zvakanaka nevamwe vanotakura vanhu, vachiti haisi nyaya yekutenga mabhazi matsva mazhinji asi yekuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa uye kutsvaka nzira yekurerutsira vanhu. Tatadza kubata mutauriri webhazi rezvekutakurwa kwezvinhu, injinia Tedius Chinyanga, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. VaMagura Minga vanoti hurumende pamwe nekambani yeZUPCO vanofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nokukurumidza.
Seboroka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe, tiri kushushikana zvikuru nekutambudzika kuri kuita mhuri yeZimbabwe Transport. Vanhu vanoenda kumabasa, transport yekuendesa mangwanani hapana, transport yekuendesa kubasa usiku hapana, kunewo manight shift. Transport yekudzokesa zvakare kubva kubasa hakuna. Zvine izvi zvaane nguva zvichikuitika. Ndingati taakuda kusvika makore mairi akuda kutokwana vanhu vachitambudzika transport.
Zviri kukonzerwa nei izvi?
Ndingangoti kubvira pakatorwa danho rekuti ZUPCO itakure yega, vanhu vari kungotambudzika transport. Transport iri kushayikwa even nemasikati. Zvinomboita ngo zviri kufamba kana vanhu vasiri kufamba? But tikatarisa mamiriro azvinozoita vanhu vakudzokera kumba kana kuti kubvira kumahwani, vanhu vari kutambudzika transport. Kunana Bulawayo zvinongori zvimwe chete, kunana Masvingo zvinongori zvimwe chete, kunana Mutare zvinongori zvimwe chete, munana Gweru zvinongori zvimwe chete.
Sekuona kwenyu chiko chinombonetsa apa VaMagura Minga?
Nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti ZUPCO kuti idaidze maoperators akawanda zvinonetsa, nekuti kubvumiranwa kwakaitwa kuZUPCO hakuna kubata mativi ose, hakuna kugutsa varidzi vedzimotokari. Isu tanga tichifunga kuti sezvo ZUPCO isina mabhazi inokwanisawo kurereka musoro, nekuti tikatarisa izvino mari iri kuwanikwa nevaridzi vemabhazi nevaridzi vemakombi kuZUPCO imari inokatyamadza zvikuru, inorwadza kuti zvinhu izvozvo zvingaitike here pasi rino.
Saka munoti nenyaya iyi munoti kuhurumende?
Tingoti isusu ZUPCO dai yashanda nevamwe mune zvakanaka. Hatina mbovenga ZUPCO izvi, asi tiri kuti ZUPCO mawira yavo yachidzinga vamwe, yavo yachiti ndini chete ndinotakura, yavo yachiti ezvino pane kakutaurwa karipo kekuti even nekumusha kumamisha nekumaindasitiri ZUPCO ndo yakufanira kunge ichiita. Saka zvinhu zvakabata mukati meino nyika zvatiri kukumbira kuti isusu dai zvagarirwa pasi, Ministry of Local Government nemakanzuru edu togara pasi Takati ne association akanga ariko akaita sana chovamba yona na bupta kublawai. Munana Harare, munana Sudak, munana Gako. Tirikutarira kuti tigare pasi pamwechete tigadzire transport inogamushirika mukati menyika. Vanhu vange vari muma organization. Organization yega yega kana kuti bato rega rega, boka rega rega roona kuti vanhu varo vari kutakura vanhu sei. Vanhu vobvumirana kuti vanhu vanotakurwa nemari. Ndio mari inenge ichitakurwa nyika yese. Vanhu vobvumirana kuti pendi ye motokari dzinofamba muBulawayo, dzinofamba muHarare, dzinofamba muMashingo, dzinofamba muMutare dzinge dzine mapenda akasiyana siyana makala. Saka tiri kutarisa isusu kuti zvinhu izvozvo zvikange zvauya, transport yedu inonaka. Vamwe vari kufungidzira kuti tikangoramba tichingotenga mabhazi kunze pane chinobuda. Hapana chinobuda, nekuti haisi nyaya yekutenga mabhazi, inyaya yekugara pasi.
Avo vange vari mutungamiri weZUTCO vaFrederick Magura Minga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gakava pakati pemapata anopikisa MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora ne MDC Alliance inotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuenderera mberi mapato aya achipomerana mhosva nekushorana. MDC Alliance inoti MDCT iri kubatsira bato riri kutonga reZANU-PF mukuvhiringa basa riri kuitwa nevamiriri veMDC Alliance vakasarudzwa nevanhu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hwachayo vanoti kudzingwa kuri kuitwa vamiriri vavo mumakanzuro nemuparamende kune chinangwa chekuti vanhu veruzhinji vaone sekuti MDC Alliance haigoni basa sezvo vamiriri vanofanirwa kuita basa iri vadzingwa uye vasisakwanisi kushandira vanhu vakavasarudza. Vanoti izvi zvinobatsira bato reZANU-PF sezvo richedza kuvharidzira kutadza kwaro basa sezvinoonekwa mukuvhiringa vamiriri vanoferefeta mashandisirwo ari kuitwa mari vakaita savatendai biti.
Nyaya yekudzingwa zvisiri pamutemo kwemaMPs nemacouncillors AMDC Alliance navana Monzora neZANU-PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti kusanganisira nyaya yekuti ZANU-PF navana Monzora vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance. Tinotarisa nyaya yekuti vanenge vachida kuti maresidence zvinhu zvivaomere, zvinhu zvisafamba zvakanaka. Munoziva makanzuro anda mabasa akawanda, maMPs anda mabasa akawanda nemacommunities. Saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kumacommunities ukuku, nekuti hapana anenge achamira achienda kuparamende kutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so, kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so. Saka chavanoda inyaya kusaremekedza kodzero dzevanhu, kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana veZimbabwe. Saka apa kungoda kuratidza kuti vana veZimbabwe hamuna kana basa, vane basa tisu isusu veZANU-PF nevana Monzora nekushandiswa kwavari kuita. Chimwe chacho ndechekuti varunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta, nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese, saka yatadza kuita service delivery, vatadza kumirira vanhu, vatadza kuita chipi nechocho, nekuti ivo vanenge vakuchita remote control vabvisa makazila.
Pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vashachwayo?
Tikatarisa Harare hakusina kana macouncillors MDC Alliance achakawanda. Vazhinji vasara muHarare macouncillors havasi veMDC Alliance, asi manje kana vanhu vava kuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yachamisa yadai, MDC Alliance yachamisa yadai, nekuti ndo zvinenge zvichida ZANU-PF ichigadzira manarratives iwavo, asi chavanoda kuti service delivery sasvika kuvanhu. Totarisa zvenyaya yekuti ZANU-PF haidi kunge ichiongororwa kana yatinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability. Saka kana vakadzinga maMPs, munoona vakadzinga vanabiti vane public accounts nekwakawanda wanda, maMPs anga achimira mira kwazvo achiongorora kushanda kunoita hurumende kuti iko mari iri kufamba sei, mabasa ari kufamba sei, zvakati hazvisi kuitwa matenda ari kuita zvisizvo, chakati chiri kuita zvisizvo. Saka vakangozviitira kuti vakadzinga macouncillors nemaMPs MDC Alliance, kuti ndo vanomirira zvido zvevanhu, ndo vanototarisa kuti zvivanhu zviri kubatwa zvakanaka here zvikudii. havana ngonzura havana kana basa nazvo nokuti zvakangofanana ise WhatsApp group muZANU-PF netimu iyoyo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Rwachayo vari parunare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanozviti MDC Alliance vaifanirwa kutevedzera mutemo kubva pekutanga. Vadamba vanoti bato ravo harisi kudzinga vanhu vasiri varo.
Chinhu chekutanga vanhu vari kumisinfomwa vari kutaurwa nhema nemanyepo nevanhu vanoda kuzviita vakangwara vanozvitiwo ndo vanoziva kudarika vamwe vanhu. Patrick, ngatitaure ndichiti chibvumirano cheMDC Alliance chine mapolitical parties 7 sezvandambotaura pekutanga. Muchibvumirano ichi chinotaura kuti izvo pati yega yega paarticle 2 ichiramba yakazvimirira. Saka kusainwa kwakaita chibvumirano ichi musi wa5 August 2017 hazvirevi kuti izvo mapolitical parties esari muMDC Alliance akabva adizovwa in terms of their constitutions. Nekuti mukatsa kuti MDC constitution inotaura kuti izvo kana pati yakudizovwa panoendwa kuCongress. Uye izvo mapolitical parties esakapinda muMDC Alliance dissolution article iyo irimo. Saka chibvumirano hachirevi kuti mapolitical parties aya akabva adizovwa kana kuti akabva anyangadiswa kuchibva kwasa kwane party 1. Party yega yairamba yakazvimirira. Saka mukazvitarisa imi kuti MDCT yakapiwa maslots 114 muchibvumirano cheMDC Alliance agreement chinozivikanwa icho pachirungu again se composite political cooperation agreement. Saka composite political cooperation agreement inotaura iri kuti mapolitical parties achapiwa maslots awo. MDCT kapiwa 114, wawo Mingubi wakapiwa 34, Tendai BT ne PDP wakapiwa au maslosa wakapiwa iku contest. Zvinoreva izvo kuti izvo each and every political party inoisa ma MP ayo mukati mechibvumirano oendesa kuparlament asi takabatana. But zvisingareve izvo kuti izvo isusu tatopfudza mapolitical parties edu. Mukaenda yemimi mubumbiro remutemo renyika rinotaura kuti kana mumwe nemumwe weMP anenge abuda mupolitical party yake, pati yake ine kodzero yekumudzinga nekuti ndiyo ineka kamufowada ikashandisa ticket rayo nezita rayo. Saka MDCT yakanokontesta 114 slots. Pa-114 slots ipapo yakahwina 46. Vamwe vacho ndokuzonopinda neproportional representation. Saka vatiri kudzinga hatinombodzinga vanhu vePDP. Hatina kudzinga vanhu vana Washman Ngube. Hatina kudzinga vanhu MCD. Tiri kudzinga vanhu vakanopinda neMDCT. Mukavabvunza vese vanhu vakadzingwa ivavava vakaendesa maCV yavo kuna Secretary General Douglas Monzora. Vakanga vakapa maapplication forms vachitiri we apply to the MDCT, to the Secretary General of the MDC. Nekuti mukazvitasa patakaenda kumavotes, vachamisa ndovanga vari president. Asi akanga ari vice president wavo ndiva Mudzuri. Akanga ari national chairman wavo ndiva Komichi. Akanga ari Secretary General ndiva Monzora. Akanga ari deputy Secretary General ndima Mpariwa. Saka isusu hatisi kuti tikudzinga vanhu vasiri vedu, tikudzinga vanhu vakuru vatiri kuti vaiziva dumburi remutemo, vaiziva zvinotaura zveMDC Alliance Agreement, vari vanhu vakuru vanoziva kuti zvomapato haana kunge akadizovwa. Saka isusu hatisi kudzinga vanhu vasiri vedu, tikudzinga vanhu vanofanira kunge vari responsible citizens.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, Valoid Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. ZimLive.com rinoti gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano razivisa kuti mhando yeCovid-19 ye-C.1.2 haina zvainotyisa pari zvino. Sangano rePoverty Liberation Movement rinoti iro nemadzisawira aro vanenge vachiratidzira nhasi muvhuro pamusoro pemari dziri kubhadhariswa vanhu vanenge vakwira michovha kana mabhazi asingadiwi nehurumende. Chronicle rinoti vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vabvumidzwa kumbogara kumba kana vabuda muchipatara mavari kurapwa uye havachadzokeri kujeri kusvika utano hwavo hwavhenekwa zvakakwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makati henyu paStudio 7, ini ndinoitwa mbuya Memo ndinogara muPretoria. Ndinoshama nemukomana ataura achitaura kuti vanhu vezanu uyai pano paStudio 7 muchitaura. Ndiye ega achiri kuda zvezanu PF. Vana vauri kutaura wema ovet, wema prisa, wema soja. Wanozo wati ZANPF, yaka zara mondi, saka vanewa wawachada, saka urukuona wa shibuda muu, nupre yule ZANPF. Wakufunga, wana wakaenda kuchukuru, nukuto shama yue zera rako chirusapota ZANPF. Uri, apa unorara maputi, apa wauna butsu zekupeka, apa wakadziza, apa una basa. Saka urukuona wana wewe chove ZANPF, warukutiza, kubva muZimbabwe kuya kuno kuyambuka mhiri kumagungu akasiyana siyana.
Makadi pa Studio 7, makadi vashamwari ari vese veStudio 7 nevese vanoishandira. Aiwa, ini ndiri kutaura ndiri kuno kumashonaland east kuno ndichiti aiwa, avo vanhu avo vanonzi vekwamonzurawo vanofanira kubuda pachena kuti vane kamari kavari kushandira, kamari kavari kushandira kavakapiwa nezano. Seiko ivo kushanda kwavo nezvepolitics zvavo hatina patakambonzwa pavanoratidza kuti vakarwisa zano, asi pakuti bedzi zvinhu zvese zvavari kuita zvinoratidza kuti zviri kungorwisa musangano weMDC Alliance. Chavasingazivi ndechekuti musangano hauurai, musangano ndewevanhu. Pati yachamisa nyangwe ikanzi madhaka, tinoitsigira bedzi, hatidzokeri mumashure.
Ndinoitwa Samanyanga kumba kumberengwa. Ndinokurudzira zvangu vachamisa nauye zita iyo handioni. Vanhu vanoda ivo vachamisa, tinoda ivo Sterek. Hatinyanyi kuda zita rekuti MDC Alliance, asi tinoda vachamisa vapinde pachigaro. So tinovakurudzira kuti vapinde munogara veruzhinji mumaruzevha kwakaita kwedu kuna Namberengwa nemumaruzevha akakomberedza nyika maprovinces ese, vachipinda vachikampena nguva ichiripo, ichiripo nguva vasazouya nguva yapera.
Mangwanani kune vashamarari vese paStudio 7, mangwanani kune vana veZimbabwe vese vakateerera. Ini ndokudawo kutaura pamusoro pezvemurume anonzi Joshua akasenda voice note akachiti anosapota ZANU ari kuPretoria apo. Murume uyu nyemba dzinoshamisa chaizvo. Joshua anizive kuti munhu akaita sei nokuti aibvunza kuti ko vamwe vese veZANU muripiko, tauraiwo paStudio 7 muchikambenera ZANU. Anoti iyeyai vana vese vemaovheti nevemasoja vaakusapota MDC, vanobuda kumagurupu eMDC vakatiza kugurupu rake reZANU. Ewe Joshua, toda kukutaura kuti kana mwana wemuovheti nemusoja vaakusapota chamisa, uiwewewo hako usina kana chaunacho, wakatotizawo nhamo dzekuZimbabwe unonopotera kuPretoria kutsvaga mafuromanyoro, uchiri kungovhura muromo wako uchitaura kuti inini ndinosapota ZANU, inini ndinosapota ZANU. Muripiko veZANU ngatitaurei kuitira kuti tipote tichikambenerawo ZANU, tichitaurawo mavoice notes pavoice of America. Musafe maka pablemu kune vashamari vaviri vedu avo, vana mukoma Hwande vanoita basa rakanaka. Vana mukoma Hwande havasarure, havasarure kuti aya mashoko ndeani. Kutoshaya ka hapana kana weZANU aripo, iwewe ndiwe wega wasara wega weZANU. Unofungidzira kuti uchiri nevamwe here? Ndiwe wega muZANU wasara shamwari, vamwe vese vakakurosa vaakuti nero nero.
Mukazima, mukazima, kungoti bazi dai kuri kunzi munopota muchinge muchitorawo vanhu vese pachitauro apa zvaiyamurawo ruzhinji. Zvinochinomedza ndechekuti imini munotora vanhu 5 out of million vanonikwasinda mameseji. Dai muchimanejawo kana kutorawo kana 20 mabama vanhu vanenge vachitaurawo. Ndoda kubvunzawo kuti nhai chisi nyashanu vemubhuyera chipi chai chai imii vanyashanu chaivo vakandengawo. Munombosiyawo here kuti ndozvinoitwa mudunhu renyu rekuti mubhuku mazvinarwa panyashanapa, kuti munhu anonzi anobhadhara 3 mbudzi dzinourayiwa ipapo, jongwe rinourayiwa ipapo, tii rinobikwa ipapo, 2 makiretsi edoro anonwiwa ipapo, 2 makiretsi emadhiringi anonwiwa ipapo, nenhau yekuti uda kupuwa stendi yekuvakira stendi chaiyo munda wababa ako, nokuti uda kungovakira vanhu vakubhadharisa zvinhu zvakawanda kudaro. Machifika, matongera amunoita ekuiginwa zvine zvichiitika munharaunda yenyu anoshoresa, imi hazvina kunaka. Tibatsirewo muinde pabhuku razvina marwi apo andanyashanu kwana bidhiri uchiwenga machinuwo munoona zviri kuitika ikoko, kuti hazvibatsiri chiro, hazvibatsiri chiro. Rutsinyo rudzo rwakadari rwakashata.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muvhuro wekutanga mumwedzi waGunyana, America inocherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day, ichipemberera vashandi vayo nezvavakaita kuti America nevagari vayo vabudirire. Zororo reLabor Day rakatanga kucherechedzwa makore anopfuura zana nemakumi mashanu apfuura. Panguva iyo maindustry akatanga kuwanda uye panguva yokupinduka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Hondo yekurwisana kwevanhu vemuAmerica pachavo isati yapera muna 1865, America yakanga yatotanga kubva mukuvimba nezvekurima yave kutanga kuita zvemaindustry, izvo zvakakonzera kupindudzwa kwezvinhu zvizhinji zvikuru mumaguta ekumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Michina yaigadzirwa yakanga yave kutora nzvimbo yevashandi asi ichiwedzera uwandu hwezvaigadzirwa neuwandu hwezvinhu zvakasiyana-siyana zvakange zvave kugadzirwa. Ukuwo njanji nemigwagwa mitsva yemota yaibatanidza makuta mazhinji ichiwanda, izvo zvaiita kuti zvinhu zvinodiwa mukugadzirira zvinhu zvikwanise kuendeswa kwazvinodiwa nekukurumidza. Izvi zvakakonzeravo kuwanda kwemabasa, izvo zvakaona vanhu vachibva mumaruwa vachienda kumadhorobha akaita seNew York, Chicago nePittsburgh. Ukuwo uwandu hwevabva kure vaipinda muAmerica vachibva kune dzimwe nyika, zvikuru kubva kuEurope, huchikwira. Upfumi hwenyika hwakaramba huchikura. Zviuru nezviuru zvevashandi vakanga vachishanda mumaindustry, mafactory nemumigodhi kwemaawa 12 pazuva svondo rega rega, vachitambira mari shomanana uye vachishanda munzvimbo dzakange dzine ngozi. Pamusoro pezvo, vana vadiki vane makore mashanu vaishandiswa vachipihwa mihoro mishomanene pamasendi 20 paawa aipihwa vanhu vakuru. Izvi zvakasimbaradza masangano anomirira vashandi muhurukuro nevashandirwi. Masangano aya aironga kuramwa mabasa nekuita misangano nevashandirwi kwaizopedzisira pave nebongozozo. Musi wa 5 Gunyana 1882, zviuru 10 zvevashandi muguta reNew York zvakatora mazuva asingabhadharwi kubva pamabasa avo kuti varatidzire kunyunyuta kwavo. Vakafora kubva kuhofisi yameya vachienda pavakange vasarudza kuungana. Iri rakava zuva rekutanga vashandi vachizvipa mazuva ekuzorora Labor Day. Zvirongwa zvakaitwa pazuva iri zvaisanganisa kufora mumigwagwa zvichiteverwa nekupemberera vashandi nemhuri dzavo. Makore ano zuva revashandi Labor Day rinopembererwa nekufora mhuri dzichisangana dzichidya kugocha nyama nemamwe mafaro. Mutungamiri wenyika panguva iyi vaGrover Cleveland ndivo vakasaina bhiri muna 1894 rekuti zuva revashandi rive zuva rezororo muAmerica. VaCleveland vakati kushanda kune hunhu uye kunokudzwa zvikuru muAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezuva revashandi ranhasi Labor Day. Maverengerwa neni Tanonoka Wande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitatsurana pachena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.